Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera, gunyana 23, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoungana zvichironga kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York zvichinyunyuta nekwazvinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe. Asi imwe nhengo yeZANU-PF inotikuratidzira uku hakuna zvakunobatsira sezvo musangano uyu usina kunangana neZimbabwe asi kuti nyika dzose. Meya wedhorobha reBindura vari vebato reTriple C vanosungwa nekumiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuita zveutsotsi. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zviri kuungana manheru ano pamuzinda weUnited Nations muNew York muno muAmerica, uko kune musangano weUnited Nations General Assembly nechinangwa chekuratidzira zvichinyunyuta nekwazvinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe nehurumende yava Emmerson Mnangagwa. Mumwe wevari kuratidzira ava vaKennedy Masie vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti kunyange hazvo vaungana nhasi ivo vaMnangagwa vakatotaura kare kumusangano uyu, vana veZimbabwe vari kuda kuti vatungamiri vedzimwe nyika vari kupindawo musangano uyu vanzwe kuchema kwavo kuitira kuti vatsiurewo vaMnangagwa. Vaungana pamuzinda weUnited Nations ava vanosanganisirawo nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri muno muAmerica neCanada. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMasie vachitsanangura.
Vane Zimbabwe vari kuratidzira vachitoropodza zviri kuitika kuZimbabwe, kunyanyanyanya kutyorwa kwekodzero dzevanhu. Tinoona kuti nguva pfupi pfupi Zimbabwe yakaita maelections akaitwa kuti nesadding, akanzi shame election, patikaona vanhu vachitadziswa kuvhota, vamwe vachizosungwa after maelections yaya. Saka zvinhu zvakadai so nezvimwe ndozviri kuratidzira vana veZimbabwe vachiti aiwa, vatungamiri vedzimwe nyika vafa kuzviona ende vataurira Munangagwa kuti vafa kuzvimisa izvozvo.
Zvinobatsira chii kuti munge muchiratidzira vaMunangagwa vakatotaura kare kuUnited Nations uku?
Kuratidzira uku kwagara tichingoratidzira gore negore. VaMunangagwa kuvapo nekusavapo handione senge zvingava zvinhu zvakakosha sterek, because izvi zvati kuratidzira ndezvekuti dzimwe nyika kana kuti vamwe vatungamiri venyika neo veUnited Nations vaone kuti aiwa, vane veZimbabwe vari kuchema ende vari kutoropodza iwo vaMunangagwa vacho. Tinoziva kuti panguva pfupi yanga vari kunoku vakaenda vakanomira pamberi peUnited Nations vachinyepera vanhu vachiti kuZimbabwe kune kodzero ende vari kuchengetedza kodzero, ende uyezve maelections anga ari free and fair. Zvinova izvozvo kuti nango vabva havo vanhu veZimbabwe vari kuti aiwa, ivo vatungamiri venyika nevatungamiri veUnited Nations varipo, onaiwo zvati kuchema nazvo.
Mataura imi kuti akakekutanga kunge vana veZimbabwe vachiratidzira kuunga kana kuti kumusangano weUnited Nations uyu, pane zvazviri kubatsira here? Kana kasiri kekutanga, pane zviri kushanduka here mushure mekunge vana veZimbabwe varatidzira?
Ya, kushanduka zviripo, nekuti tikuona vamwe vatungamiri dzimwe nyika vachiona kuti aiwa, vana veZimbabwe vari kunyanyochema sitereki. Tinoona kuti SADC iyo yakatozotaurawo zvekare panguva pfupi iyoyo ichitaura kuti aiwa, maelections yemuZimbabwe angasina mira zvakanaka. Izvo zvatinoona kuti zvinova zvinhu zvakakonzereswa nekuratidzira kuriita vane veZimbabwe mune dzimbo nyika dzakasiyana-siyana, kusanganisira ipapo paUnited Nations ipapo. Saka tinoona senge kuratidzira ikoko kunoita kuti at least vamunangango vazvione kuti aiwa nango vava vachifamba chinyepera vanhu kuti zvinhu zvakanaka kuZimbabwe. Ivo vana vacho vari kugara mu nyika dzakaita seAmerica nedzimwe nyika vari kuchema ende vari kutoropodza hurumende ende varoda kuti ivo vamunangango nehurumende yavo vakoshese kodzero dzevanhu.
Vanga vari vaKennedy Masie vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu vari parunhare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Asi nhengo yeZanu PF Dr. Masimba Mavaza vanove zvakare gweta vanoti danho revana veZimbabwe vari kuratidzira ava harina zvarinobatsira kuZimbabwe.
Chokutanga ndinoti kuona vana veZimbabwe vachiratidzira vari kunze zvinoratidza kusafunga kukuru kuri mukati mevanhu vanoratidzira. Nekuda kwekuti number one, gungano repasi penyika dzose rinonzi United Nations General Assembly harisi kutaura matongerwo enyika imwe chete. Saka kuratidzira kunyika iyi hakuna zvakunoshanda kunze kwekungoda kupfumurana nemanyepo kune vatorwa vasinei nemi. Chepiri, zvoratidza zvakare kuti hatina kubatana nevanopikisa nekuti nyika zhinji kashoma paunoona vanhu vanopikisa vachienda kunonyunyuta vari pamberi pegungano guru renyika ratingati United Nations. Saka zvinorati tiri kure nekudzidza kuti aiwa nyika yako inyika yako, unofanira kuzvaridzira. Hatingaonerere mai inoda kwemhepo, fugidzai hanzu muvhare hapwa nyika ifambe zvakanaka.
Tiri kuona kuti varatidzira ava varatidzira vamunangagwa vakatotaura kare kumusangano uyu. Imiwo munoona sei danho iroro?
Ndozvoratidza kuti kuratidzira kwavo havana shungu navamunangagwa. Havasi kuda kuti Zimbabwe kana kuti vamunangagwa vaone kana kuti vaone zviri kuitika munyika. Vanoda kungoratidzira vanhu vasinei nenyika yavo.
Asi ka tiri kuona kuti nyaya yekushungurudzwa kwevanhu nekutyorwa kwekodzero dzevanhu haisi nyaya inganzi inofanira kungotaurirwa munyika chete, nekutiwo vese mwana weZimbabwe dzimwe nguva vatori kunze ivava vanenge vakatotizawo kushungurudzwa kunonzi kuri kuitika muZimbabwe.
Aiwa kazhinji ndekuti nyaya dzematongero enyika kana dzekudzvinyirwa kwekodzero dzevanhu unotanga wadzitaura muri kudzvinyirwa macho. Unotanga wataura neanofunga kuti ndiye mudzvanyiriri wacho. Mutanga makurukurirana kana mukatarisa kuzvitonga kuzere kwenyika. Kwakaitika hondo uko neuko asi takapedza hondo yakapera nekutaurirana kuLancaster. Nyika zhinji dzinorwa dzinopedza nekutaurirana.
Vanga vari nhengo yeZanu PF vari gweta Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7.
The Voice of America.
Meya vedhorobha reBindura vaJacob Gwature vebato reCitizens Coalition for Change vamiswa pamberi pedare ramajistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita utsotsi. VaGwature avari kutongwa pamwe chete navaJonathan Kapasi vanonzi nemapurisa vakaita utsotsi hwekubira rimwe sangano riri kuBritain reKitchen Table Charities Trust mari inoita zviuru zvishanu zvemapaunzi ekuBritain kana kuti £5,000 mushure mekunge ivo nekambani yavo yepamhodzi Rainbow Network in Zimbabwe vati vanokwanisa kuchera borehole asi vanonzi mushure mekuisirwa mari iyi mubhanga mavo havana kuzochera borehole iri uye havana kudzoserawo mari iyi. Mhosva iyi inonzi yakaparwa makore maviri adarika. Tabata Gweta riri kumirira vaGwature vaNST Jena kuti tinzwe mafambiro aita nyaya iyi mudare nhasi.
Izvezvizvi vanhu vanozodzoka kukotu musa26 Tuesday next week. Ndo pavachazopuwa mukana wekuti vaite application yebel. Vati vakasungwa nezuro vavuda kupinda muzvizereya vaida ku elekta makomiti achazonge achishanda nekanzu.
Zvikonzero zvipi zvakaita kuti vange vachisungwa?
Pane maactivities andofunga aitomboitika but otherwise atane zvakanyatsopfika zvizere basiri zviri kuindira nebasa ravo ravaita remacommunity development avaita.
Saka pavamiswa mudare nhasi nyaya yavanga vachipomerwa kana kuti mhosva yavapomerwa nayo mudare ndei?
Ingori mhosva yekuti vanhu vari kuda kutaura kuti vakaita fraud here yekuti project haina kuzofanaka here haina kuzonyatsonanga nechinangwa chacho but otherwise chiri nyaya kunga sei ya kuongorora kuzango pinda ni rimanda pana zvakaita zvabuda
iyo vagwature vari kuti nenyaya iyoyi
varungu toro tikataka chena taingo kuvare parare kudzi remakomuniti development edu I think no vakangakutopinda mumachemba zvavo vazvisungwa pachito
vari kunzi vakapara mhosva iriini
zvaani makura anosvika 2 years zvanga zvaitika
saka ari kunzi mumhangari ndiani panyaya iyoyi
pane mumhangari anenge achinzi ari kuunited kingdom but ari kunzi anenge aita seavasenda nhumwe kunoku takapa matamba ekuti ari kupaya nhumwe yake zvino saka tisati tawana umboo wese
gweta riri kumirira meya webhindu rava Jacob Gwature vaErnest Jena vari parunhare muHarare nestudio 7 mutauriri webato reCCC vapromisi Mukwananzi vanoti kusungwa kwavagwature urongwa hwehurumende hwekushungurudza nhengo dzebato ravo dziri muzvigaro zvakasiyana-siyana
hongu vagwature vakasungwa nezuro vakanga vachida kutobiwa vakamira semurume vakatiza vakaenda maofisi ecouncil kwavakazotogwa nemapurisa vakaendeswa kuchitoksi vakazotogwa nemota vakaendwa navo kuHarare kunova ndivo kwavari izvozvi kwavakavharirwa
chikonzero chipi chakaita kuti vagwature vange vachisungwa
vari kunzi pane mari yavakatora asi tinoziva kuti izvazvi zvechokwadi zvamaona mameya edu ari kusungwa madeputy meya edu ari kusungwa macouncillors edu ari kusungwa mamps edu ari kusungwa nyika yese jikelele saka tiri kufungidzira kuti ndizvo zviri kuitika vagwature vasungirwa kuti sei vakasarudzwa nevanhu kuita meya tinoda kuti vadzokere kubasa kwavo havana mhosva vakamirirwa nemarezidensi kuti vagadzirise matambudziko akatarisana nebhindura
sebato muri kutambira sei kusungwa-sungwa kuri kuitwa nhengo dzenyu tichiona kuti zviri kuitikawo kana kumamember of parliament nevamwe vatsigiri vebato renyu
izvi zvekusungwa kwenhengo dzedu dzekanzuru dzeparamende mameya nemadeputy meya chinongova chirongwa chezanupf chekuramba kuremekedza zvido zvevanhu secontinuation yeprocess yekuramba kuremekedza zvido zvevanhu vamunangagwa vakadyiwa election havachamisa vakaramba kubva mamps nemacouncillors edu akahwina vari kusungwa kumwe kwacho vari kuzama kuti vabvise mamps edu kuti awane 2/3 yekuzochinja bumbiro remutemo kuti aite zvaanoda nenyika the same kumacouncils kuri kubviswa mameya edu vachityisidzirwa vachida kuisa vanhu vavo kuti vaite mameya nekuisa vanhu vavo kuti vaite machairpersons emacommittees zviri kuitika nyika yese izvi zviri kuitika zvingoratidza kuti vamunangagwa havaremekedzi zvido zvevana vezimbabwe pese pasarudzwa munhu weCCC anofanira kuti asungwe kana kuti apomerwe mhosva kana kuti adii nechinhau yekuti anenge asarudzwa nevanhu saka zvinoratidza kuti vamunangagwa havana democracy at heart vari kuda kubvisa vanhu vedu vakasarudzwa vachiisa vanhu vavo zvisiri pamutemo
avanga vari mutauriri webato reCCC vapromisi Mukwananzi vari parunare nestudio 7 hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamwe nezanupf panyaya iyi iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa namavelas muhlanganya uye westudio 7
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri webato relead Muzvare Linda Masarira Muzvare Masarira vachange vari kutaura nesu maonero avo emusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa muNew York parizvino tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mungatitsananguriro kuti muri kuona sei mazwi akataurwa iwo nemutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa pamusoro pekukosha kwakaita kuti madzimai vawanikwewo vakawanda pamisangano yakadai
Maonero andinoita ndekuti vatungamiriri venyika madzimai mashoma zvikuru pasi rose. Chinhu chinoshungurudza zvikuru takatarisawo zvakare kuti madzimai ndiwo akawanda kupfuura vanhurume pasi rose. Zvinoratidza kuti isu pachedu madzimai tine patiri kutotadzawo pasi rose kuti gore kunosimudzirana samadzimai tichiwana zvigaro izvozvo zvapamusoro-soro kuti tiwanikowo takawanda pamusangano yakaita sekudunga. Ndichitaura zvakare ndakatarisa mashoko akataurwa navaRamaphosa. Vanenge vari kutaura havo vachirova imbwi vakaviga mupini nokuti ivo havatorina kana mutevedzeri wechidzimai mukati menyika yavo. Zvakare zvichitoita kuti madzimai ashomeke kumisangano yakadaro. Tichitarisa muno muZimbabwe chaimo hatina mutevedzeri wemutungamiri wenyika ari mudzimai. Zviri zvino zvinotosuwisa zvikuru nekuti bombiro redu remutemo rinotaura zvakadzama nenyaya yekuenzaniswa kwemunhukadzi nemunhurume mune zvematongerwo enyika. Saka tine chichambe chikurusa semadzimai kuti tigone kunodzidzisawo madzimai ari pasi kuti vadzidze nekuziva ukoshwa hwekuvhotera vanhukadzi kuchigonawo simudzira raramo ravakadzi pasi rose, kwete muAfrica chote kana muZimbabwe chete, asi kuti madzimai tigogona kuziva ukosho hwekuti tware vakadzi vari pamberi vachitungamirira kuti vagadzirise patambudziko nhambo nedzudzo zvinosangana nevanhukadzi pasi rose.
Takaona zvakare vaimbova mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki vachitaura nepenyuro yeSABC iko kuno kuunga vachikurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataurirane nemapato anopikisa vari kuwanikwa ivo vachipikisa zvakabuda musarudzo kuitira kuti muZimbabwe muwanikwe imo vanhu vachiyanana. Munoona izvi zvichizoitika here?
Kumaonero angu nemaziviro andakaita mutungamiri wenyika vaEmerson Dambudzo Mnangagwa, munhu akasununguka zvikuru ari kutaura zvakare nemapato anopikisa. Tichitarisa pakapera sarudzo muna 2018 vakagadzira chirongwa chinonzi Polad kuti vataure nevanenge vaine nyunyuto uye vekumapato anopikisa vanenge vaine zvavari kuda kukuvabatsira kuti vagone kutungamirira mukati menyika ino. Takaonawo zvakare vamwe vachiramba kuti vagone kunogara navo pasi vachionesana nekuyananisa zvinenge zvichinetsa. Zvakare takaona pakapera sarudzo vamunangagwa vachitaura kuti Polad iyi ichaenderera mberi. Chatinoona chiri kunetsa mukati menyika ino humbimbindoga hwekuti inini ndinofanira kutaura navo ndoga kana ndini ndofanira kuita zvinhu zvangu ndoga. Asi kana iye ari kutungamirira atombogadzira nzira yekuti anokwanisa kutaurwa naye, kuchitaurwa nyaya dziri kunetsa mukati menyika ino zvokwadi zvomene. Kana une zviri kukunetsa unotadza kuenda nei pane vamwe vatungamiri vemumamapato uchisimudza nhunha dzako uripo zvichigadziriswa pamwe chete vanhu vachionesana kuti gore kunogadzirisa zviri kunetsa mukati menyika ino. Zvakatikoshera kuti tizive kuti nyika ino haivakwe nemunhu mumwe chete asi inotovakwa nesu tose takabatana maoko tida kunogadzirisa zviri kunetsa mukati menyika yeZimbabwe kuti munhu wese akugona kunowana mukana wekubudirirawo nekuwana zvikwanisiro zvinoita kuti upenyu hwake huendeke.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu Our Lives, icho chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro nevachangobva kugadzwa sameya vechitungwiza vaLove More Maiko, ava vakasarudzwa nemuvhuro svondo rino vachibva vagadzwa sameya. Tatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei kusarudzwa kwavo zvakare.
Sarudzo kwatakaita muguta rechitungwiza nevagari vemuchitungwiza chinhu chakakosha, chinhu chatinoremekedza nekukoshesa zvikuru nekuti vakatipa vote of confidence mutungamiri wababa Nelson Chamisa nebato redu reCCC. Saka isu sevatungamiri oro vamiririri wevanhu tukupromisa kuti tichaita iya inonzi servant leadership, kuti tichange tichiita basa rekuvandudza nekushandira vagari, kureva kuti zvose zvatichange tichiita tichange tichiisa vanhu nekuremekedza nekukoshesa vagari, tichipusha nyaya service delivery. Ndo ichange iri pamuromo wedu, pakuita kwedu, pamararamiro edu, kuona kuti service delivery yasumudzwa ionekwe kuti zveshuwa chitungwiza musha mukuru une zvikuru zvinoitika mauri uve musha wekuti iri nzvimbo yekuti vanhu vanodada nayo nezvinenge zvichiitika mairi.
Tinoona kuti aka akasike kutanga muchisarudzwa sameya vechitungwiza. Zvii zvamungati zvitsva zvamauya nazvo rwendo runo?
Muchaona tichange tichiita urongwa hwekuti timodernize nzvimbo yatigere through maservices atinonge tichipa kuvanhu. Muchazviona timu yatinayo, timu ina vanhu vekuti vari raring to go, vada kushandira vanhu uye vachashandira vazvizvarwa zvemuchitungwiza nevagari vemuchitungwiza. Tine zvakati wandei zvatoda kuti tichinje oro zvakanangana nemaitirwo ezvinhu mukati mekanzuro yedu yechitungwiza kuti inge iri kanzuro yevanhu nekuti yakabva kuvanhu inofanira kuita zvevanhu.
Vagari vanoda kuzwa kuti zvii chaizvo zvamuchange muchiita sekanzuro, nekuti tinoona kuti vane matambudziko akawanda avagara vachichema nawo. Meya Maiko,
tida kumeka shuwa kuti tivandudze nzvimbo yedu sekutaura kwandaita kuti service delivery yedu iimprove. Zvikafanana nenyaya yemarara, tida kuti chitungwiza ive eclean city, nzvimbo inozikamwa nekunge iri nzvimbo yakashongedzeka. Marara yedu haachatakurwi kamwe chete bedzi pasvondo. Tida kuti vandudze kuti asvike mukutakurwa kaviri pasvondo. Tida kuchinja even nyaya dzeinfrastructure yedu kuti isave iri infrastructure yekare kare but iye iri infrastructure inofambirana nenguva. So nyaya yemaservices edu tida kuti tivandudze, maservices edu ave maservices anoita kuti tibve from being a municipality tiende towards kuti tiakwaye nekuwana city status. So zvinobudikidza chete ndokunge taita kuti tinge tichiimprova pamaservices atinopa kuvanhu. Zvinotibatsira kuti tikange takwanisa kuita izvi takuzvibvisa kana kuzvirumura kuzvibvisa kune Harare, tinge tiri nzvimbo kana kuti guta rakazvimirira roga rinowana zvikwanisiro. Though tine maissues atinonge tichange tichishanda nevanhu vose, maMPs edu nemamwe mastakeholders ari mukati menzvimbo ino kuti tione kuti tingarigadzirisa sei dambudziko riri kunyanya dambudziko remvura munzvimbo yechitungwiza. Taane makore 43 years after independence but chitungwiza doine the third largest urban population in the country but haina painoti payo apa, inomirira Harare. Harare iri kutonetsekanawo, iri kukundikana, iri kuremerwawo. So tichange tichisumudza izwi redu tichikurukura nekuona kuti tichitowana sei pave nelasting solution kunyaya yemvura, nekuti nyaya yemvura inofambidzana, inoihochekoche nenyaya yesuwa. Kuti suwa igadzirike, suwa isaite dambudziko, mvura inofanira kunge ichiwanika misi nenguva. So zvinhu zvezvinhu zvatoda kuti tinge tichipusha patemu yedu ino kuti tidhile nazvo, nekuti chamufanira kunzwisisa ndechekuti chitungwiza inzvimbo ine malegacy issues akawanda. So gradually as a team tiri focused kuti tishandire vanhu, nekuti takabva kuvanhu tinofanira kunge tichiita zvekuvanhu, tichange tichiita zvekuvanhu, tivandudze magariro neugaro. Ndozvatichange tichiita kuti zvinhu zvedu zvifambe mune zvakanaka.
Pamakagadzwa sameya, takanzwa muchiyambirwa navatafadzwa muguti munyori weguta reHarare vachiti kana makatadza basa vakakubvisai havasi kuzoisa acting mayor, asi kuti vanoisa komiti ichafambisa basa muchitungwiza. Makatambira sei yambiro iyi?
Aiwaka, vamuguti vaitaurawo pfungwa dzavo nemaonero avo, asi chatinoziva mukuitwa kwebasa rekanzuro rinoitwa tichiteedzera mutemo, mutemo wenyika, the national constitution which is the supreme law, inotaura mararamiro nemafambisirwo anoitwa basa rekanzuro. Tine Urban Councils Act inotaura mararamiro nemafambisirwo anoitwa basa rekanzuro. Ndo zvinhu zvinova magwaro anoti gaidha mukuita kwedu basa redu.
Manzwa kune vachangobva kugadzwa sameya vechitungwiza, valove more Maiko vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Munhau dzemitambo, Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kudzoka zvakare munhandare yeNational Sports Stadium mangwana mushure memwedzi mitatu, achiunza mutambo mukuru pakati peCapes United neDynamos uyo unounganidza chaunga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
chaunga ndicho chiri kutarisirwa munandare iyi. Mushure mekunge Dynamos iyo iri pamusha mumutambo uyu yazivisa kuti vatsigiri venhabvu vari kubhadhara madhora matatu chete kuna mutambo mukuru uyu. Mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti varida kupa vatsigiri vavo mhemberero yakanaka yekusvitsa makore makumi matanhatu kwechikwata chavo kuburikidza nekuvarerutsira kuti vakwanise kuona chikwata chavo chichitamba.
Mhemberero dzedu dze60 years dzinge dzichisimuka zvine mutsindo. Tichienda zvakare kunotambo kuna mavhenyu ana Gibo, ana Nyamunga, ana Sakubva, ana Mandava. Tinoti zvakare isusvo vana Baobab tinoti zvakare vakuritsiri vedu ngavateere timu yavo.
Mwedzi mitatu yapfuura Dynamos yanga ichishandisa nhandare yeBarber Field Stadium Bulawayo semusha wayo mushure mekunge National Sports Stadium yambovharwa ichigadziriswa nyaya dzemvura dzainetsa. Dynamos neCapes United dzakatambira mutambo wadzo wekutanga wemwaka uno muNational Sports Stadium umo makepekepe yakadamburwa 2-0. Dimbare nemakepekepe dziri kusangana panguva iyo Dynamos yave nemurayiridzi mutsva Genesis Mangombe uyezve ichibaka moto, asi panguva imwe cheteyo Capes United iri kuremerwa nemitambo yayo. Asi akatambira Dynamos mazuva ekare kare Laban Kandi anoti mitambo yeDynamos neCapes United haina kuti ari kutamba zvakanaka nguva yacho ndiani, asi inongoitika zvese zvese.
Pakadare papa hapana kuti timu iri kutamba zvakanaka ndeipi. Iri kutamba zvakanaka iyoyo inogona kudyiwa, isiri kutamba zvakanaka inogona kuenda pamusoro. Izvi zvaitika kwengu yakatirebe kubva tatamba yataitambawo isusu kumamid-70s.
Akambotambirawo Capes United makore mashoma apfuura Frank Nyamukuta anotiwo mitambo iyi haina chinonzi fomu pachirungu.
Edabi haina basa kuti muri mufomu. Even mune fomu yenyuyo munogona kuuya mukaosangana nezvimwe zvekuti munoshaya kuti kuvanhu avamuka vamuka rini. Vanomuka chibhebhenenge chiye chinonzi chibhebhenenge chiye.
Donald Mudadi tanakashandirwa naCaptain Frank Makarati vari kutamba zvinodakadza kuDynamos, asi William Manondo, Phineas Bamus na God knows Murwira veCapes United vanofarira kusimudza matambiro avo kuti vakwikwidze zvine mutsindo mumutambo uyu. Mudadi, Shandirwa, Makarati, Manondo pamwe naMurwira nhasi vadomwa muchikwata cheZimbabwe chine mutambo weshamwari neBotswana musi wa27 Gunyana. Mutsigiri weCapes United vatafadzwa mangava vanoti chikwata chavo mangwana chiri kudzorera kurohwa kwachakaitwa 2-0 mumutambo wekutanga. Asi mutsigiri weDynamos vaTedius Bunu vanoti chikwata chavo chere kukunda nekutora mapoints ese matatu akakosha muhondo yavo yekutora mukombe weleague.
Ndisise madzimbare supporters tikutarisira kuhwina, tikutarisira kuti tichatora 3 points kuti tichairowa.
Ngezi Platinum Stars ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mana nemasere mushure mekudambura ZPC Kariba 3-0 nhasi Maskati. Ngezi yave nemapoints mana pamusoro peHighlanders iyo iri kutamba mutambo wayo nehwange mukoleari mangwana. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Green Fuel 0 Simba Bora 3, Shesham 1 Cranbourne Bullets 0, FC Platinum 2 Erentals 0, Chicken Inn 1 Triangle 1, Yada 1 Bulawayo Chiefs 2. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoungana manheru ano muNew York zvichironga kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly zvichinyunyuta nekwazvinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende muZimbabwe. Asi imwe nhengo yeZANU PF inoti kuratidzira uku hakuna zvakunobatsira sezvo musangano uyu usina kunangana neZimbabwe asi kuti nenyika dzose. Meya vedhorobha reBindura vari vebato reCCC vanosungwa nekumiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuita zveutsotsi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai muina Praxidus Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7. Njabulo ngupraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nasikhangela umkhosi wethu lo indebele literature festival, injongo yethu isegcekeni. Sijonge ukuthi thina sisuse yonke imigoqo njalo sendlale umdamo wethu. Uvumele wonke umuntu kungabe ngobumba iliterature.
Umkhosi wendebele literature festival ohlose ukukhuthaza ukubala kwamabhuku alotshwe ngolimi lwesiNdebele ugqitshwe namhlanje kobulawayo.
Izifuyo zethu ziyafa, zifa zibulawa yimikhuhlane. So uphelile, awusayi eGwanda ngoba imithi ikhona lapha. Kuthiwa one stop service.
So kusungulwe indawo zokwelaphela izifuyo esabelweni sezansi yemaNdebeleni. Lapho osofe khona inkulungwane lenkulungwane zenkomo zibulawa imikhuhlane edalwa yimkhaza. Kulezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ezibuthene eNew York. Lapho ezitshengisela khona ukukhonana kwazo ngokwephula kwelungelo loluntu nguhulumende weZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumhlakazo. Umkhosi wendebele literature festival ohlose ukukhuthaza ukubalwa kwamabhuku alotshwe ngolimi lwesiNdebele ugqitshwe namhlanje kobulawayo. Abaloba ingwalo, abantwana bezikolo lenhlanganiso ezijiyeneyo ezithuthukisa lolu limi bebebuthene emkhosini owenzelwe eZimbabwe International Trade Fair Arena okwensuku ezintathu. Utabo kaNcube owe Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lonkosikazi Precious Moyo owabumba inhlanganiso yeindlu yokufundela eqoqe lumkhosi.
Nxa sikhangela umkhosi wethu lo indebele literature festival, injongo yethu isegcekeni. Sijonge ukuthi thina sisuse yonke imigoqo njalo sendlale umdamo wethu. Uvumele wonke umuntu kungabe ngobumba iliterature, kungabe ngosebenzisa iliterature, kungabe ngohambisa iliterature. Sikhangelele ukuthi azithole esendaweni emvumelayo ukuthi yena njengokubumba kwakhe kumbe njengokusebenza kwakhe kube lula ukuthi iliterature yakhe ifinyelele lapho afisa khona njalo isetshenziswe ngendlela eqondileyo. Engingathi nje ngamafitshane, we are breaking barriers and leveling the ground.
Likhangelelwa ukuba liphathisa abantu abakuzinga liphi esikhangela iminyaka kanye lokuthi base esikolo besenza izifundo ziphi.
Umbuthano lo ukhangela ikakhulu ebantwaneni abasezikolo ezemfundo yaphezulu, ama-secondary schools, wonke engabe eloba ekuliphi idolobho bekuziphi izabelo. Silabo abemathebelele north, mathebelele south, kobulawayo, imigrants enkabazwe, bonke bavumelekile bakhona. Silabo ibe sifisa ukuthi sisebenzelane labo, kodwa kasivali imigoqo sithi ngoba sikhangele kakhulu abakuma high school. Siyayivula indima yethu, sisemukela wonke umuntu loba esephumile ngaphandle kwesikolo lokho eyamukelekile, ngoba ulimi luvele alulamnikazi. Iliterature ngeyabantu bonke, kulotshelwa umuntu, kulotshwa ngabantu.
Kulezikolo ezingaki eziphatheka kulomkhosi?
Lapha sibuthanise abantwana bezikolo ezijiyeneyo. Ngeke ngatsho ngaphambilini ukuthi sibambe amaprovinsi amane, iMatabeleland koBulawayo leMidlands mane, besikhangelela ukuthi iMaswingo la ingafika, ngoba zikhona izikolo ezifika eziyisithupha eziyenzayo isiNdebele sonalesi esabelweni seMaswingo. Bese sithi thina ke izikolo sezizinengi, silazi izikolo ezivelela kuBovictoria Falls, ezivelela eNkayi, ezivelela eGwanda, ezivelela ePlumtree. KoBulawayo zinengi kakhulu izikolo sesilazo lapha. Khathesi nje sikhuluma izikolo sezifika i-30. Injongo yokufunda, injongo yokuthi sithi thina cikoza sizwe, sitshengise wena okwenelisayo ngokwekhono lakho. Ama-universities akhona, silayo iLupane State University ikhona khona lapha. Njalo sikhangelele ukuthi abakhona abanika ezempila kahle bekhangela nje i-psychosocial support, sichaswe ngabenaki abe-AHF, SAYWAT, silabo abe-MMPZ, njalo silabo futhi abanye abakhangela nje ngokusebenzelana kwezikolo abantwana lani labazali lababalisi. Silabo abe-EverSharp, sitholile abasixhasayo ngokuthi bona bevele bengama-college ahambisana lozokuthwebula, esingathi abakhangela nje okwe-film and theatre. Bakhona khona lapha, silayo i-Creative College of Arts ikhona khona lapha. Njalo silabo futhi abanye aba-manufacturer abalungisa izinto besebenzisa imvelo yakithi eziyingxenye ye-literature, silayo iManola Oils e-US incedisa ukuthi itshengise abantwana ukuthi ngesihlahla somgani umuntu engaba ngumqhatshi, umuntu engaba ngusomabhizinisi.
Lo ke unkosikazi Precious Moyo owenhlanganiso ye-indlu yokufundela. Limuzwe exoxa lapho lo Thabo Kancube owe-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
The Voice of America, VOA.
Kulezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ezibuthene esikolweni senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba o-United Nations eNew York, lapho okulenkokheli yamazwe omhlaba emhlanganweni omkhulu owe-General Assembly ebezitshengisela zikhonona ngokukhonona kwazo ngokwephulwa kwelungelo loluntu ngohulumende weZimbabwe. Abatshengiselayo laba bathi lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa wakhuluma ngolwesine, inzalo yeZimbabwe ithe iwubone kufanele kubana ifuna ikutshengisa inkokheli yamanye amazwe esemhlanganeni onga ukuthi izwe izikhalazo zabo ukuze ikhuze uMnangagwa ngokwephula ilungelo loluntu kanye lokuthi aqhube ukhetho olukhululekileyo abe lombuso wentando kaZulu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Sokusungulwe indawo zokwelaphela izifuyo esabelweni seZansi yeMandebeleni, lapho osokufe inkulungwane zenkomo zibulawa yimikhuhlane edalwa yimkhaza. Lezi ndawo zivuselelwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope e-European Union, isebenzelana lelo hlangothi olubona ngezokulima lokudla enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole Food and Agricultural Organization. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ukusungulwa kwalezi ndawo kuze ngesikhathi abafuyi benkomo endaweni ezijeneyo zesabelo seZansi eMandebeleni bekhala ezimathonsi ngokufelwa zinkomo ngenxa yemikhuhlane edalwa yimkhaza. Unkosikazi Sibongile Khumalo uthe insiza sebevale izibaya ngenxa yokufelwa zinkomo.
Umkhuhlane wenkomo vele usulesikhathi waqala vele, kathi siyabona sokungaba inyanga yesi-5 or 6 kubo kwathemba ngapha waqeda inkomo vele. Wonke kusiyale kubo Fredrickson onkankezi wesi kwasala izibaya zingalalutho. Ziyafo okunye okumangalisayo nomsithi uyazihlaba amajekiseni vele kuyabe sokulethi akuncedisi lutho vele, abantu abaningi izibaya bavalile.
Ekhuluma lapho kuvula enye lezi ndawo zokwelaphela izifuyo emanama ngolwesithathu, umfuyi uMnumzana Kalen Mabetha uthi njengabalimi kuyabajabulisa lokhu ngoba sebezathola uncedo eduzane njalo masinyane xa izifuyo zabo zihlaselwe yimikhuhlane.
Izifuyo zethu ziyafa, zifa zibulawa yimikhuhlane. So uphelile, awusayi egwanda ngoba imithi ikhona lapha, kuthiwa yi-one stop service.
Samukela okusemthethweni inyelezi ndawo umphathi ntambo ezenzakala ezansi emandebeleni unkosikazi Evelyn Ndlovu uthi inkomo eziyingxenye yesigidi 500,000 zibulewe yimikhuhlane etshiyeneyo eminyakeni emihlanu edlulileyo.
This launch comes at a time when the country has declared war against the January disease.
Ukuvula kwalindawo kuza ngesikhathi silwisana lemikhuhlane yemkhazi esibulele inkomo eziyingxenye yezigidi kuminyaka emihlanu edlulileyo. Lolu hlelo luqakathekile ukuze sithuthuke ngenkomo. IMart South iku-Region 5 lesi sabelo besihamba phambili kwezenkomo eminyakeni edlulileyo. Ngiyathemba lonke lapha liyakhumbula ukuthi besile ndawo khonapha eMart South lapho ebesifaka khona inyama emagabheni ithengisela amanye amazwe.
Umnumzana Patrice Thala, omele inhlanganiso Food and Agriculture Organization of the United Nations, kuleli uthi impila kahle ezifuyo iqakathekile ngoba zilokuthuthukisa umnotho welizwe nxa zithe zafuywa kuhle.
Recently, the livestock sector has been facing challenges emanating from livestock disease.
Inkomo kulezi nsuku zithwele nzima ngenxa yokuqhamuka kwemikhuhlane yemikhaza. Nxa sifisa ukuthi izifuyo zethu zande, kumele sizivikele kwimikhuhlane lemikhaza, zidle kuhle, kulondoloze amadlelo, njalo kube nendlela zokuzithengisa ezicacayo. Lolu hlelo lujonge ukuqeda lezi ndubo njalo luthuthukise impila kahle yezifuyo zande njalo zithengiswe.
Umeli wequla lamazwekazi e-European Union kuleli umnumzana Jobs von Kirchmann uthi kuyize ukuthi kulezithezo zomnotho ezethulelwe leZimbabwe esithi bayilindele ngamehlo abomvu inyama yenkomo esuka kuleli.
Now the livestock value chain was probably one of the most important ones.
Ukufuya kwenkomo bekuqakathekiswa kakhulu ekadeni kodwa okwamanje abantu abasakuthatheli phezulu mhlawumbe ngenxa yemikhuhlane. Kodwa umbuzo yokuthi singavuselela njani na? Yebo, kukhona ubunzima kodwa akulasitiso zomnotho. Okukhona ukuthi silesivumelwano neZimbabwe ukuthi inyama evela ngapha ayibhadali mthelo, kungakho iminyango yethu ivuliwe ayize inyama.
Umsekeli kamphathi ntambo ezokulima umnumzana Davis Marapira wamngelele sesipho ngezandla zombili wacela njalo ukuthi European Union isize ngocingo lokuvalela inkomo ukuze zingathelelane imikhuhlane.
Mr. Ambassador, let's have the fences. Mr. Ambassador, I want to repeat, let's have the fences.
Mnumzana Ambassador, siphe ucingo. Ngiyaphinda njalo, siphe ucingo ukuze senelise ukuvalela inkomo zethu eziphilileyo lezile mikhuhlane ukuze izifuyo zethu ziphile kuhle zande siqalise lathi ukuthengisela European Union.
I-EU ivuselele izakhiwo ezifanayo ezingamathumi amabili lasithupha elizweni lonke jikelele ezizalondoloza inhlalakahle ezifuyo kuleli ukuze zithengiseke kwamanye amazwe okubize amadola emelika ayi-$4 million. Ele Zimbabwe lilenkomo ezedlula izigidi ezinhlanu 5.4 million njalo isabelo sezansi emandebeleni ngesesibili elizweni lonke jikelele esilenkomo eziningi silandela imaswingo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemanami eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Kulokhu khathazeka phezu kodaba lokubulalana kwezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni angomakhelwane ikakhulu kwelebotswana lase-South Africa. Inkokeli isithi kulesidingo sokuthi abantu beZimbabwe bazibambe uma kuqhamuke ukungezwisisani. Intethelo zendaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaberon kwele Botswana.
Phakathi kweminyaka emibili edluleyo akudluli nyanga kungabikwanga icala lweZimbabwe lelo omunye wakhe kwele Botswana kumbe kwele South Africa. Lokhu sekuthiye iningi lithithibele lizibuza ukuthi kungabe kunakele kuphi ikakhulu phakathi kwezithandani ezizwe esihamba phambili kusenzo sokubulalana kuyona le iviki kwele Botswana kulo jaha ubulele intombi yakhe ngemva kwalokho laye wasezama ukuzibulala ngokusika ingqamo entanyeni. Kukanti enyangeni esanda kwedlula emzini we-Odi phandle nje kweHabroni omunye weZimbabwe ubotshwe ngemva kokubulala umngani wakhe wamgqibela wamngcwaba kungcwaba elingatshoniyo. Lezi lezinye izehlakalo zithiya abeZimbabwe enkundleni zokuxoxisana ezebulenjini ezigoqela iWhatsApp, Facebook lezinye kuzindaba esegudwini abantu bedinga ukuthi lolu dubo lungaqedwa kanjani. Omele iZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkonweshuro uthi ofisi yakhe iyathola imbiko yokuthi abantu beZimbabwe bayabulalana ngenani eliphezulu.
Post-COVID-19 there have been a number of added problems.
Ngibona ukuthi ngemva kwendaba ze-COVID-19 kunengabantu ababhekane lakho ikakhulu abangaphandle kwelizwe njalo kungela abemuli ukubancedisa.
Uthi ofisi yakhe yazama ukukhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo ikakhulu kumphakathi abahlala kuwo ukukhangelelwa ukuthi bakhatshane lezihlobo zabo.
People before they indulge or get to stages where they have to kill each other.
Abantu bengakafiki kusinqumo sokuzibulala kumbe ukubulala labo ababathandayo kabadinge uncedo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe leSouth Africa umnumzana Nqabutho Mabena uthi labo bathithibele ngezihlalo ikakhulu zokubulalana kwabathandanayo.
Lapha eSouth Africa siyabona abanye bephosana ngamabalkoni bebanga mhlawumbe ukuthi umama wendlini yabetholakala eselene iboyfriend kumbe ubaba yabesele girlfriend.
UMabena uthi imuli kumele zingenele lapho ubonakala ukuthi kulenkinga khona njalo labo ezinkonzo bengaphathisa kakhulu.
Sihlala sigqoquzeli kakhulu nxa sikhuma labo baba ukuthi nxa ungubaba ungalali lapho ungabhadali khona irent. Sinxusa labo ezinkonzo ukuthi bangenele phakathi kwalolu daba ngoba abanye abantu babefuna i-counseling kodwa bengayifumani i-counseling. Yikho ke siyanxusa lezihlobo ukuthi zincedise abantu abangani kabazwani.
Omela inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kwele Botswana umnumzana Sifas Chuma uthi isimo abantu abafikela kiso emazweni silakho ukudala ukuthi bagcine bebulalana.
Ezilapha ngenxa yokuthi kayinelisi ukuzibhadalela yedwa but omunye yena usebone ngathi sethethe osethethwe. Nxa sokube lokunye osokwenzakele kumbe omunye sengathi sebone elinye ijaha kumbe enye intombi phandle besokuhlupha ngoba sokungathi umfazi womuntu kumbe indoda yomuntu esikhombile. Xa bexabana lapho ukuxabana kwakhona yimpi yikulwa okungalabizo kiye ukuthi lapha kanti vele kulubani lobani kuli-girlfriend le-boyfriend kumbe i-husband and wife.
UNkosazana Sindiso Sibanda uthi ukuswelakala kwemuli eduze kungabe kudala ukubulalana kwabeZimbabwe emazweni angaphandle ngoba kungela malume kumbe obabakazi ongabaluleka.
Nxa kuyikuthi yinto ehlala isenzeka isikhathi sonke ukwehlukana kuhle lehlukane ngokuthula ngoba kumele abantu bakhangelele ukuthi ingane ziyasala zikhangelwe ngubani. Nxa ubaba engathatha impilo kamama athathe lempilo yakhe ingane zisala zizintandane. Bantu besizwe seZimbabwe kumele sikhangelele ukuthi ingane ezikhulayo kumele zikhuliswe ngumama lobaba.
Kulokwesabela njalo ukuthi labo abangalamaphepha bayesaba ukufinyelela usizo oluphiwa nguhulumente olokweluleka nxa bebhekana lenhlupho ezinje. Emazweni afana leBotswana kulodubo lokuthi ilizwe libhekane lokubulawa kanye lodlakela olubhekiswa kwabesifazane olu-gender-based violence kulokunakanela ukuthi mhlawumbe abeZimbabwe bafike bathathe umkhuba wesizwe abafikela kiso. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Okwamanje-ke wothi sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa loNkosazana Victress Mathutu ohlaziya eziphathelane labesifazane. Sihlaziya ke udaba lontombazana okhethwe kumdlalo kanobuhle uMiss Zimbabwe Universe, uBrooke Brock Johnson.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Angibingelele emsakazi, ngiphinde ngibonge ukwamukelwa ehlelweni lakho.
Ungasitshela ukuthi ulubona njani udaba lokuthi eZimbabwe limelwe nguntombazana omhlophe kumdlalo kanobuhle oka Miss Universe?
Ebo msakazi, ukubona untombazana omhlophe uMiss Jackson ephumelela kuMiss Universe eZimbabwe kuyinto enhle kakhulu. Njalo ngiyacabanga ukuthi ngokuqala sisiba lo Miss Universe ongumntombazana omhlophe kweZimbabwe. Lokho kukodwa kutshengisela ukuthi iZimbabwe iyathuthuka, njalo kubonisa ukuthi iZimbabwe iyamukela abantu kungakhathelekile ukuthi bangabe oluphi uhlanga. Ukuthi nje singakuthi ngesilungu i-diversity, siyayibona senzeka ngalokho. Kuhle kakhulu ukuthi okokuqala nje sibone le ndondo ithathwa ngontombazana omhlophe. Kusibonisa khona ukuthi iZimbabwe isikulungele ukwamukela abantu kungakhathalekile ukuthi bangabe oluphi uhlanga. Okuyinto eqakathekile kakhulu ukuthi yenzeke. Siyabonga kakhulu. Mina ngingedwa nje ngiyabonga kakhulu ukuthi sibe lo Miss Universe ongumuntu omhlophe okokuqala.
Bakhona abathi ubuhle bentombazana emhlophe lo nsundu buchiyene behlukene, wena ubona kufana na?
Angeke ngale uthi ubuhle bentombazana onsundu lobontombazana omhlophe bulomehluko, kodwa lapha angeke sikubale ngokuhlanga kumbe ngoba ukuthi umuntu ule sikhombe sinjani esimhlophe kumbe simnyama. Ma umuntu engowaseZimbabwe kufika ukuthi kube lomncinci iswane njalo kuthiwa kungenelwa nguye wonke umuntu oyisizalo neZimbabwe. Angikuboni kuliphutha ukuthi abamhlophe labansundu bangenele imncintiswano efanayo nxa kusiza kubona obuhle. Umuntu muhle ngendlela yakhe, njalo nxa kuzajajwa ngicabanga ukuthi kujajwa umuntu ngendlela ayiyona. Yebo, babe besenza umncintiswano ondawonye bengabamhlophe labansundu, kodwa omunye lomunye la ujajwa ngokwakhe ubuhle. Ekugcineni kokugcine kuphuma unobuhle lo onguyophumeleleyo. Angikuboni ukuthi kufanele ukuthi kwehlukaniswe ukuthi lapha silomncintiswano wabonobuhle abalesikhumbe simhlophe masokusiba lomncintiswano wabonobuhle abalesikhumbe simnyama. Nxa umncintiswano ungowabantu bonke abayizalwane zeZimbabwe, abahlanganiswa abantu bancintisane ungakhathalakile ukuthi umbala wesikhumba sabo unjani.
Njengoba sekhethiwe luntombazana, wena ubona kulungile na ukuthi abantu beZimbabwe bamxhase ukuze aphumelele emdlalweni lo?
Njengoba sekhethiwe nje msakazi, akusekho okunye. Nxa nje sisihambisa safika esibangeni sokuthi abe nguye okhethiweyo ukuthi amele iZimbabwe, akusekho okunye ngaphandle kokuthi izalwane zeZimbabwe zibe ngemva kwakhe zimxhase kakhulu aze anqobe. Akusekho okunye kumele kwenziwe. Usenqobile, usekhethiwe. Osokusele kithi njengezalwane zeZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi silesikhombe simsundu kumbe silesikhombe simhlophe, kumele ukuthi sibe ngemva kwakhe untombazana. Uyasimela thina njengezizalwane zeZimbabwe. Nxa emela thina, kumele simxhase. Akukho ngokwenza ngokunye, sifanele simxhase. Njalo ngiyanxusa kuzizalwane zeZimbabwe zonke ukuthi zimxhase untombazana. Akungabhekwa imbala wesikhomba sakhe, akubhekwe ukuthi untombazana umele ilizwe laseZimbabwe.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Sibonge msakazi, sibongela kubalaleli. Bese ngisithi kuzizalwane zeZimbabwe bakithi, intombazana yakwa Jackson leyi isinqobile kulelo khetho eZimbabwe. Asiyixhaseni njengezalwane zeZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi uyisikhomba esakhe esinjani, ukuthi simhlophe kumbe sinsundu. Omele sikukhangele nje kuphela ukuthi uyintombazana omele osimeleyo thina njengamaZimbabweni. Sibonge kakhulu kakhulu, simfisele inhlanhla ukho konke uyintombazana wakwa Jackson. Ngiyabonga.
Alo ke bekungunkosazana Victress Mathuthu, ingcwethi ehlaziya iziphathelane labesifazane, ebesixoxa naye kuhlelo Liphuma Lendaba, litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Kwezemidlalo, baya kwesaba ukutshisa kwelanga lasehwange abaqeqetshi beqembu le-Highlanders lapho abaya khona ngesonto emdlalweni owe-Castle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu leLenders Baltimore Brito utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba uyakwazi ukuba ewangeke kudlale kanzima ngoba ilanga lakhona liyabe likhupha inhlanzi emanzini.
You know that there is heat, but this is a thing that we can't control.
Siyakwazi ukuba kuyachisa njalo isimo somkhathi esingaphezu kwamandla ethu. Njalo thina esingakwenza ukupha abadlali bethu amanzi eneleyo.
Iqembu leLenders lonyaka ngelinye lamaqembu akhangelele ukuba angaphakamisa isicoco seligi ngemva kokuba likela khokhela phezulu kwengalani yemiklomelo kwesikhathi eside. Lize lehlalahlala endaweni yesibili ngemva kokuba lingqotshwe emidlalweni yemithathu ilandelana kodwa ngeviki edlileyo lenelise ukunqoba eLeyada. Eminye imidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League yeviki lamachumi amabili lane edlalwe namhla iphele kanje. IGreen Fuel 0 ukuthi Simba Bora 3 ngase Green Fuel Stadium. FC Platinum 2 iHerental 0 ngase Mandava. IChicken Inn 1 iTriangle 1 ngaseluveve. Iyada inqotshwe iBulawayo Chiefs nge 2-1 ngaseBaobab. Ukuthi iqembu lengezi Platinum Stars linqobele ZPC Kariba nge 3 kanyanga seNyamunga. Ukuthi iqembu leSheshem linqobele Cranbourne Bullets nge 1 kanyanga ngaseBatha. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngensonto iqembu leDynamos lizanqikelana leCapes United enkundleni National Sports Stadium. Ukuthi leBlack Rhinos lizadlala leManyika Diamonds ngaseBatha. Kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isiyethule uluhlu lwabadlali abazabumba iqembu labesilisa elimela ilizwe elizakuya dlala lele Botswana ngosuku lokunanza usuku lelo lizwe elathola ngalo uzibuse mhla zingamachumi amathathu kunyanga kaMpandula. Iqembu lele libunjwa ngabadlali abangamachumi amabili lambili liqeqetshwa umqeqetshi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito kuthi abasekeli bakhe ngubongani Mafu kanye loGenesis Mangombe. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Inkampani yeTel1 isinikeze inhlanganiso yeZimbabwe Cricket isipho samabhimu alikhulu. Ekhuluma emkhosini wokuqhubela abeZimbabwe Cricket amabhimu lawo isiphathamandla senkampani yeTel1 uJoseph Machiba uthele sisenzo siyingxenye yemizamo yokugcina ilizwe lihlanzekile.
Today we are pleased to announce that having donated bins.
Namhla kusipha injabulo enkulu ukuthi silaziswe ukuba ngemva kokupha amabhimu amadolobho amakhulu akuleli lolu hlelo siyaluqhelisa ngokupha abeZimbabwe Cricket amabhimu alikhulu.
UMachiva uqhubekele phambili wathi phezu kwamabhimu abeZimbabwe Cricket bazaphiwa njalo lezihlahla ezibalisa ezokucecisa kanye lezizala izithelo ezehlukeneyo. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uHamilton Masakadza uthe isipho samabhimu lesi sizabaphathisa kakhulu ekugcineni inkundla zabo zihlanzekile njengoba kusiba lengcekeza eningi nxa kule midlalo ikakhulu yeqembu lesizwe. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculo womdumo kaMasigandi ohlabela izokholo uThemba Maseko, yena ke oyethule isingulo elesihloko esithi Umsindisi. UMaseko udabuka esigabeni seMpandeni ePlumtree kodwa ucula ekwele South Africa. Nangwe ixoxa lontungameli inkomo weStudio 7.
Empandeni ePlumtree AI kona sesincengile nyana kancane emiculweni since nje ngo-2019. Ingoma kusase isingli okwamanje kodwa isidili sa iyenziwa lizoba khona ngo-December. Nizophuma ngo-December isidili.
Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready?
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Hey, abangathanda ukuxhumana lami ziyatholakala ingoma online, uyabhala nje Themba Maseko kumbe angene ku WhatsApp number 0631531280.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Hayi, abalandeli ngithi kibo hayi ngilithanda lonke kakhulu. Ngicela nje lihlale lilindile lithindlebe kukhona ukukhulu okuzayo. Ngo-December izobe siphelele CD elitsha elilesihloko esithi ngikhulule. Ngikhulule.
Ngilethemba liwukholisile umculo ngathemba Maseko, umculo wezokholo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.